Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tishitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Kara manero anasi kuri musi wechishanu ndira 28 2022. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Dare renomination court ravhura zvakare nhasi kuitira kuti ritambire mazita evanhu vachakwikwidza munzvimbo nhanhatu dzedare renational assembly.
Isu sevatsigiri veCitizen Coalition for Change hatisi kupara nezvakaitika kuva24 kuti pane macandidates 2 tinoona kuti hapana musiyano nezvakagara zvichiitika kuMDC izvi zvichaita kuti tigodyiwa nemamwe mapato saka zvakaitika izvi isu hatisi kupara nazvo.
Badore Citizen Coalition for Change kana kuti CCC nhasi radaidza nhengo dzaro mbiri kuHarare idzo dzakaisa mapepa adzo kuti dzimirire bato iri dzose muwadhi 4 kumasvingo. Vashandi vemumabhanga voramba mihoro iri mumadhora emunyika vachiti haana chaachatenga nekudaro vanoda kuti vatambiriswe nemari yekuAmerica. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Dare renomination court ravhura zvakare nhasi kuitira kuti ritambire mazita evanhu vachakwikwidza munzvimbo nhanhatu dzedare renational assembly idzo dzaive dzambonzi hadziitwe sarudzo dzemabyelections. Rutendo Mawere anoti panyaya inotevera.
Dare renomination court ratambira mazita evanhu vachakwikwidza mumatunhu matanhatu akambenge anzi nedare repamusoro haasi kuitwa sarudzo. Matunhu aya anoti Harare East uko kwaive navatenda Ibiti, Kambuzuma kwaive navaWilliams Madzimure, Kumbizo kwaive navasettlement Chikwinya, Ngulumane kwaive navakutsatsapulu, Pumula kwaive navasichelisile Mahlangu nekumtasa South kwaive navaregai Tsunga. Vachitaura mushure mekuisa mapepa avo vamadzimure avo vaisa mapepa pasi pebato idzva reCitizens Coalition for Change vaudza Studio 7 kuti vari kutarisira kukunda zvine mutsindo kuKambuzuma vachiti vanhu vekunzvimbo ivanoziva ivo uye vanoteerera zvichemo zvevanhu.
Havamufarawo zvari kundoperekedza vanhu kuKambuzuma vanoziva mutungamiri wavo, vanoziva munhu avagara naye, vanoziva munhu anovanzwa kana vachinge vataura, vanoziva munhu wavanoziva kuti kungofona kuti ndiri pano pane chinoda kuitwa ende chinobva chaitwa.
Mutevedzeri wemutauriri weCitizens Coalition for Change vaGift Ostello Siziva vati nhengo dzavo dzese dziri nhanhatu dzakwanisa kuisa mapepa adzo. Vafunga ichiposi avo vaisawo mapepa avo vachida kumirira Kambuzuma pasi pebato reMDC Alliance vati vari kutarisirawo kukunda zvine mutsindo vachiti bato ravo ndiro bato guru rinopikisa.
Ndakamirira bato redu MDC Alliance rinova bato hombe chaizvo. Ndofunga tese kuziya pano and hatina kana mubvunzo kuti tinowina here. It's beyond question.
SANPF ichange ichimirirwawo navaOscar Nyamukonoro kuKambuzuma avo vati vari kutarisirawo kukunda. VaNyamukonoro vati musha weKambuzuma wanga waparara vachiti vatungamiriri vange variko kubva kumapata anopikisa vaikonewa basa.
Ndingati semusangano wedu weZANUPF tine maprograms agara ariko akawanda especially tichitarisa kuti constitution dzeKambuzuma yanga ine nguva zvakanyanya iri kumashure kubudikidza kweopposition vasina chavakwanisa kutiitira mumusha medu. So isu semusangano tiri kuti aiwa tauya kuti tinge tichigadzirisa pese panga pachikanganiswa tiri kuona kuti musha waparara nekuda kweMPC.
Mutauri muriri we United Zimbabwe Alliance vatatenda ishe mkuru Rovu vati obato ravo raisa mapepa ava garika imlambo avo vachakukwidza ku Harare East.
Harare East tina garika imlambo atisi kutarisira kufunda chete tiri kutofunda chikonzero tiri kufunda kupinda sebato rikumiririra
vamwe vaisa mapepa avo kukwikwidza Harare East ndivabiti uye wamai Mavis Gumbo vachange vachimirira ZANPF muzvayo Precious Nyaradzo musarurwa veLabour Economist and African Democrats nava Christopher Love Mombanga veMDC Alliance. Zimbabwe Electoral Commission yati munhu mumwe chete kuHarare East nemumwe chete kuKambu Zuma varambirwa mapepa avo. Kudunhu reMidlands vanhu vashanu ndovabudirira kuisa mapepa avo ekuzokwikwidza musarudzo dzemabai elections. Sachigaro weZimbabwe Election Support Network uye vari Gweta vaAndrew Makoni vati kupa mitengo yakasiyana siyana kwakaitwa nedave High Court kunopa kuti vanhu varase tariro nematare.
Mitongo miviri yakasiyana iyi inokonzera kuti pasava nekugadzikana munyika uye zvakare inoita kuti voruzhinji varase chivimbo nematare edu edzimhosva.
VaMakoni vatiwo nguva yapiwa vanhu kuti vagadzire mapepa avo yanga iri shoma zvakanyanya.
Tikatarisa nguva yacho yapuwa kuna wanda kukwidza apo yangopuwa less than 24 hours notice yaiyo kuti vagadzire mapepa avo vakwanise kunge vachimafaila kune Nation Court inova nguva duku duku chaizvo isingabvumirwe nemutemo.
Kune dzimwe nzvimbo dziri kuitwa mabai elections muna Kurume Nomination Court yakatambira mazita evanhu ava musi wa 26 Ndira. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Rutendo Mawere.
Bato reCitizen Coalition for Change kana kuti CCC nhasi radaidza nhengo dzaro mbiri kuHarare idzo dzakaisa mapepa adzo kuti dzimirire bato iri dzose muwadhi 4 kumasvingo. Godfrey Mutimba anotipa nyaya iye.
Vaviri ava vadaidzwa pamwe chete nevekomiti yebato iri mumasvingo inotungamirwa naSachigaro Senate Meshack Marava. Komiti iyi iri kupomerwa mhosva yekutadza kuita basa nemazvo pakunyoresa vanhu vanofanira kumirira bato iri musarudzo dzemuna Kurume. Nhengo mbiri dzebato iri vaAlec Tabe naAmai Tokozile Mchuchuti vakabudira kuita mapepa avo ekumirira CCC muward 4 izvo zvakonzera mutauro mubato iri. Mumwe wevaviri ava vatabe vaudza Studio 7 kuti vari munzira kuenda kuHarare kwavakadanwa nevakuru vavo kuitira kuti nyaya iyi igadziriswe. Studio 7 inakwanisa kunzwa kuna Mani Chuchuti kuti vaenda kumusangano uyu here nekuti nharembo dzavo yanga yakadzimwa. Marava vati vanga vari kuHarare kumusangano uyu asi varava kuti pazvizere. Munyori anoona nezvesarudzo muCCC munyika vaIan Makone vabvuma kuti vari kuita musangano wekugadzira nyaya iyi vachiti vachazoti pazvizere kana vapedza.
No,
iyo isati hatina kwanza kunzwa kuna Muzare Mahire sezvo nhare yavo yanga ichinetsa kubata. Mutevedzeri wavo vaGift Ostalo Siziva vati havasati vane zvizere panyaya iyi vachiti tibate vaMakoni avo vati vachati pazvizere kana vapedza kugadzira nyaya yavo. Mumwe mutsigiri webato iri mumasvingo Muzare Chiedza Gombo vati zvakaitika zvinogona kuti tisabato ravo richinzi harina kurongeka.
Isu sevatsigiri veCitizen Coalition for Change hatisi kufara nezvakaitika kuvati kwedu kuwadhi 4 kuti pane macandidates 2 tinoona kuti hapana musiyano nezvakagara zvichiitika kuMDC. Izvi zvichaita kuti tigodyiwa nemamwe mapato, saka zvakaitika izvi isu hatisi kufara nazvo. Isu tinopa mhosva yakanyanya kuvatungamiriri nekuti vanofanira kuita zvinhu zvakarongeka. Tobva taona kuti pava nemusiyano iri bato rava kushanda zvakanaka rizeka.
nyanzvi munyaya dzematongo enyika dzinoti dambudziko harisi pavanhu vakanyoresa kukwidza muwadhi iyi asi kuti vanhu vakasaina mapepa avo ekuti vaendeswe kudare renomination court ndivo vakatadza kuita basa ravo nemazvo. Bato reCCC rine chimwe chitiko chakadai kuBulawayo chinofanirwa kugadziriswa. Ndakamira Studio 7 Masvingo, Jenny Godfrey Mtimba.
Vakafano bata chigaro chemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga vanyevenhudza mutemo unorambidza kufamba-famba kwevanhu munguva ino yeCovid-19 kana kuti lockdown wakanga wadzikwa masvondo maviri adarika. Muchiziviso chaburitswa nhasi nevakafano bata chigaro chegurukota rezveutano muzvinafundo Amon Murwira, vaChiwenga vati zvikoro zvave kuzovhurwa musi wa7 kukadzi vachiti vatora danho iri nekuona kuderera kuri kuramba kuchiita uwandu hwevanhu vari kubatwa pamwe nekufa necovid-19. Vashandirwi vanziwo vave kukwanisa kudzokera kumahofisi avo asi vachiramba vachitevedzera matanho ekudzivirira kupararira kwecovid-19 akaita sekusiya mikaha uyewo kuramba vachikurudzira vashandi vavo pamwe nemakastoma avo kuti vabayiwe nhomba yekudzivirira denda iri. Nguva dzinorambidzwa vanhu kufamba-famba dzaendeswa kubva pakati peusiku kusvika na5:30 dzemangwanani zuva rinotevera. Vemahotera nenzvimbo dzekudyira vanziwo vavhure kubva nenguva dza8 mangwanani kusvika nenguva dza10 usiku uye vachibvumidza vanhu vakabayiwa nhomba chete kuti vadyiremo. Vose vachapinda munyika vanonzi vanofanirwa kunge vaine humbo hwekuti vavhenekwa pachishandiswa michina yePCR uye vaine magwaro anoratidza kuti vavhenekwa maawa 40 asati adarika. Vanenge vasina humbo uhu vanonzi havasi kuzobvumidzwa kupinda muZimbabwe. Mutemo waimanikidza vanhu kumbogara kwavo voga kana kuti quarantine unonziwo wabviswa. Hurumende iri kukurudzira kuti vanhu varambe vachipfeka mamaski pavanenge vari paruzhinji nemumabhazi uye veruzhinji vanokodzera kubayiwa nhomba vari kukurudzirwa kuti vaite izvi. Zvisakadaro, bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu vatatu vakafa nechirwere checovid-19 munyika yose uye vamwe vanhu zana rine 53 kana kuti 153 vakawanikwa vaine chirwere ichi nezuro wakare. Izvi zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi munyika yose pazviuru zvishanu nemazana matatu ane 24 kana kuti 5,324 ukuwo vanhu vabatwa nechirwere checovid-19 kubva zvachatanga vava zviuru mazana maviri ane 22,000 ne 10,000 nevatanhatu kana kuti 229,096. Kusvika pakupera kwezuva nezuro vanhu vakanga vabayiwa nhomba yekutanga yekudzivirira chirwere checovid-19 vakanga vava mamiriyoni 4 ane zviuru mazana maviri nemakumi mashanu nezvitanhatu zvine mazana manomwe nemakumi mapfumbamwe nevapfumbamwe kana kuti 4,256,799. Vakanga vabayiwa nhomba dzose mbiri vakanga vava mamiriyoni 3 ane zviuru mazana maviri ne10,000 nezvishanu ne10,000 nemashanu kana kuti 3,285,805. Ukuwo vabayiwa nhomba yechitatu vava zviuru 40 nezvisere nemazana mapfumbamwe ane 56 nevatanhatu kana kuti 48,966. Uwandu uhu unogona kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayaiwana muongororo dzaitwa nhasi. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba yecovid-19 vanhu mamiriyoni 10 kana kuti zvikamu 60 kubva muzana senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Vashandi vemumabhanga vanonzi vave kuramba mihoro iri mumadhora emunyika vachiti mari iyi haina chaichatenga sezvo zvinhu zvizhinji munyika zvave kutengeswa nemari yekuAmerica. Mutungamiri wesangano revashandi vemumabhanga reZimbabwe Banks and Allied Workers Union vatawanda Mutemi vanoti vashandi vemumabhanga vari kuda kuti mihoro yavo idzoserwe pamari dzavaitambira muna 2018 apo mushandi wepasi aitambira madhora mazana mapfumbamwe kana kuti $900 yemari yekuAmerica pamwedzi. Vamutemi vanoti vashandirwi vari kuda kuramba vakamira nechisungo chakaitwa muna 2011 chekuti mihoro inowedzerwa chete pachishandiswa inflation yegore rinenge richangobva kupera Icho vanoti achichabatsira pachitariswa mamiriro aita nyaya dzeupfumi. Studio 7 yaedza kubata mutungamiri wesangano revashandirwi reBank Employers Association of Zimbabwe, Vasimba Makombera, asi vanga vasati vapindura mibvunzo yedu pataenda pamhepo. Asi vamutemi vanoti vashandi vacharatidzira kumabhanga akasiyana-siyana kusvika zvichemo zvavo zvanzwikwa.
Ndinoda kutanga nekukutendai vakandimiri nekuti pamukana uno wekutaura nemi. Ichokwadi chekuti vashandi vemumabhengi vari kunyunyuta zvikuru nemari yavari kutambiriswa yemaRTGS nevashandiri vavo. Ichokwadi kuti mabhanga muZimbabwe havachatambirisi vashandi vavo mari inokwana, asi mabhengi iwayo ari kuita mari iyo yema US dollars yacho, nokuti vashandi ndivo vari kuigadzira, vari kuitambira, vachicharja ma US dollars mune basa ravanenge vachiita. Chimwe chiri kunyanyorwadzawo zvakare ndechekuti iyo vakuru vemabhengi vacho vari kuzvitambisa mari yekuAmerica, asi havasi kutarisa vashandi vepasi.
Mati masvitsa here chikumbiro chenyu chekuti vashandi vatambiriswe nemari yekunze kune vashandiro?
Chikumbiro chekuti vashandi vemumabhanga vatange kutambiriswa nemari yekunze yekuAmerica takachisvitsa kuvashandirwi gore rakapera muna 2021. Asi takapedza gore rese tichingokakavadzana ivo vachiti havana mari, uye vachiti tine chibvumirano chatakaita makore apfuura chakaitwa muna 2011 chavari kungoramba vakatsikirira kuti aiwa tinobhadharira nemari inflation yaDisember. Saka naizvozvo gore rakapera muna 2021 hapana chatakabvumirana, ende nyaya iyoyo yaapamberi peministry of labor. So gore rino tiri kuti hatisi kuramba tichingokumbira, uyezve hatisi kuda kuramba tichingokakavadzana navo. Saka tichaita zvese zvatinogona kuti tishandise mamwe matano kuti tinge tichiwana mari iyoyi.
Ndeapi matano angatarisira kutorwa nevashandi panyaya iyoyi vamutemi?
Gore rino ra 2022 tiri kuti sevashandi vemumabhengi tatambura zvakwana hatichada kuramba tichishandiswa senhapwa vashandirwi vemabhengi vachiramba kubhadhara mari inokwana. Naizvozvo kana kutaurirana takagara patafura kwaramba, tichatora hondo yedu kuenda kumabhengi akasiyana-siyana tichinyunyuta tichiratidzira ikoko. Tichatevera vashandirwi vemabhengi kunzvimbo dzavanogara. Avo vanozviti vanonamata tichavatevera kumachechi avanonamatira. Avo vanonwa doro tichavatevera kumabhawa kwavanonwira. Avo vanotamba gofu tichavatevera kwavanotambira gofu kusvika vaona chiedza. Ndozvatichaita gore rino ra 2022 tiri kuti satambura zvakwana.
Mutungamiri weZimbabwe Banks and Allied Workers Union vatawanda mutemi vachitaura neStudio 7 vari parunare muHarare. Yasvika nguva yekuti tingotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vakuru vakuru vemumalawi vati vanhu gumi nevapfumbamwe vakafa uye vamwe vanhu vanodarika zana vakakuvara mumatunhu gumi nemashanu zvichitevera kunaisa kwemvura kwenguva inodarika svondo rimwe chete. Mvura iyi yakonzera mafashamu. Mukuru anoona nezvekubatsira vanhu munguva dzetsaona vacharles karemba vakaudza vatori venhau nezuro kuti vanhu vemumatunhu aya vanoda rubatsiro rwechikafu. Guru kwetare zvekunze kweRussia vaSergei Lavrov vanoti hurumende yeAmerica yakakundikana kutarisa zvakadzama zvinyunyuto zveRussia pamusoro peUkraine mugwaro rayo rakapiwa Russia nemusi wechitatu, asi vati mukana wekutaurirana uchiripo kuitira kudzikisa kusawirirana kuripo pakati peAmerica neRussia zvichitevera kuzadza kuri kuita Russia mauto ayo pamugano weUkraine neRussia. Sangano rinomirira vanhu vanotengesa mumisika nemumigwagwa reVendors Initiative for Social and Economic Transformation kana kuti VSET rinoti nhengo dzaro dzava kushandisa umhizha hwenharembozha kudzidza pamusoro pekuvhota. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
mukuru wefiset vasame wadzai vati waka gazirisa mobile application iyo yawe kutoshanda senzira ye kudzidzisa nengo dzavo nezvesarudzo. Vawadzai vati vanoshandisa application iyi vanowana ruzivo rwekuziva zvinodiwa pakunyoresa kuvota, nzvimbo dzinonyoreswa vanhu nezvimwe zvine chekuita nesarudzo.
Mobile application iyi takaigadzira isu seboka reviset takanangana nechirongwa chokudzidzisa mamembers edu nezvesarudzo. Inotipa information yakawanda kusanganisira kuti munhu kana kuda kuregister zvii zvinodiwa, kusanganisira kuti kana kuda kuregister kuprovinsi kwauri unoenda kupi, nyaya dzenomination court, nyaya dzekuti kana paita makakatano musarudzo zvii zvinoitwa kuti makakatano aya agadziriswe nezvimwe zvakawanda.
Vawadzai vati chinodiwa kungova nenhare mbozha kuitira kuti munhu aisirwe application iyi iyo inoshanda pasina masaisai.
Vari muinformal sector vanorarama nokutengesa, tichiti wawane information iyoyo ruzivo pa application iyoyi. Application iyi inokwanisa kushandisiwa chero usina data, chaunongoda kungokwanisa kuti unge une phone inokwanisa kunge ichienderana nokutora application yacho.
Imwe nengo yeviset vajabulan mbofu vati mobile application iyi iri kuvabatsira zvikuru neruzivo rwezvekuvota.
Chandibatsira zvikuru nekuti chandipawo information dzandanga ndisina maererano nezve maelection, kunyanyanyanya kuti zvii zvinodiwa pakunoregister kuvota, uyewo kuti zvinofamba sei maererano nemirau inenge ine chekuita nevota registration, nemabasa ezek zvichiendera nemaelection. Tine mawadzi akawanda achanga achiitwa mabai election. Ndichitoti kuti kunditichitaurawo nevamwe vedu mavenda kuti dai takakwanisa kuti tiwane mukana wekushandisa application kare, vamwewo vakakwanisa kuregister kuvota, nekuti takazonzwa kuti hatichakwanise kuti tinge tichikwanisa kuvota kune vaya vakazoregista mumashure, kana kuri kuti by election iyoyo yakanga yaitika nguva yekuti wanga usina kuregister kuvota.
Vachitaura neStudio 7 mugadziri wemobile application iyi vatawanda Victor Mashava vaudza Studio 7 kuti zvichabatsira zvakanyanya kuti vanhu vawane ruzivo rwezvekuvota, kusanganisira kubatsira vanenge vachida kukwikwidzawo.
Inobatsira vanhu vese kunyanya vatengesi vemunzira vanonzi pachirungu mavenders kuti vawane information yose yavangade kuziva pane zvekuvota, kubvira pakuti uchitanga kunonyoresa zita rako kuti ukwanise kuvota panodiwa chii, vanozviwana kuti panonzi paya kunotariswa vakure vanovhota kuti zita rako riripo, vanozviwana zvakare. Rinobatsira zvakare nyange pakuvota kuti zvii zvinodikanwa uye vanovhota sei. Rinovaratidzawo zvakare kuti vanenge vachida kukwikwidza maelections vanokwanisa kuwanawo zvinodiwa pakuti vakwanise kukwikwidza.
Vamashava vatiwo mobile application inopa mukana wekuti vanhu vabvunzewo mibvunzo ine chekuita nezvekuvota vachipindurwa. Vatiwo vacharamba vachivandudza application iyi kuti ienderane nenguva. Vawadzai vati sezvo nyika yatarisana nesarudzo muna 2023, vanotarisirawo kuti kuvepo kweruzivo rwezvekuvota kuchabatsirawo kuti vanhu vakawanda vanyorese kuvota pamwe nekuzonovhota. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Varimi wakawanda vanoti kuwandisa kwemvura iri kunaya munyika yose kuchaderedza gohwo ravo mwaka uno, sezvo vave kuda fotereza yakawanda yavasingakwanisi kutenga nekuda kwekudhura. Nonora Ijena anotipa nyaya inotevera.
Varimi ava vanoti pamusoro pekukukurwa kwefetereza yavanenge vaisa, mvura iyi iri kuvatarisa kurisa kurawo. Vano chikunyange murima kaisa mishonga yekura ya sora ushande nekuda kwemvura ya wandisa. Mumwe murimu wekumtora shanga va Anton Zunzanyika. Vano chimvura iri kuvatarisa kuisa fotereza zvekuti chibage chavo chatsvukuruka.
Mvura iri kuyeredza iri kutsurudza fertilizers nekukasika zvakanyanya. Kuikamba nhasi mumunda unofungwa kuti inoshanda. Chinosvibira svondo rimwe chete. Rechipiri chatsvuka futi nekuti mvura yasvuka fertilizer yese.
Vazunzanyika vanoti rimwe dambudziko rave kukonzerwa nekuwanda kwemvura, kuwanda kwesora muminda, iro rinodyawo fotereza shoma inenge yaiswa nemurimi.
Sora riri kurieta zvakanyanya. Nevakaita maherbicide, efekti yavo inoita shoma nokuti inosukwa futi nemvura. Sora racho robva ratanga kukura richidya fertilizer shoma yavakaita iyoyo, makwikwa acho nembeu haana kuita zvakanaka.
Mumwe murimi wefodya kumhangura vainnocent Gwenya vanoti mvura yakawanda iri kukonzera kuti fodya yavo iite makonye sezvo vari kuti vakafirita mvura yobva yanaya mushonga usati washanda. Sachigaro werimwe sangano revarimi reZimbabwe Integrated Commercial Farmers Union amai maiwepi jiti vanoti mvura iri kunaya kamwe chete munguva pfupi zviri kukonzera kukukurwa kwevhu muminda. Amai jiti vanoti mvura ikawandisa zvinoreva kuwedzera mafotereza zvichikonzera kukwira kwezvekurimisa.
Mvura ikawandisa zvinoreva kuwedzera mafertilizer zvichireva kukwira kwezvekurimisa pachirimwa zvinodhutsira varimi.
Amai jiti vanoti kuwandawo kwemvura kunoita kuti fodya ikurumidze kuibva nguva imwe chete zvinozoita kuti varimi vasina mipanda yakakura yekuomesa fodya yavo varasikirwe nefodya yavo iri muminda.
Zvirimwa zvakaita sefodya zvinenge zvoibva nekasika zvichiita kuti varimi vasina mabhana akakwana varasikirwe nefodya yavo. Ndinokurudzira varimi kuti vasarime mabani kunyanya kana vanzwa kuti mvura ichawanda.
Nyanzvi dzinotiwo varimi vanofanirwa kubhadhara mainsurance kuitira kuti zvivabatsire kana vachinge vawirwa nedambudziko rinoparadza zvirimwa zvavo. Saga refotireza rinorema makirogiramu makumi mashanu rinotengwa nemadhora makumi matatu kusvika pamadhora makumi mana ekuAmerica. Ndakamirira Studio 7 muchinhoyi, ndini Nunurai Jena.
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri muCape Town, South Africa, Taurai Mudamburi, anoti akatsikisa chimbo chitsva chinotaura pamusoro pemararamiro ari kuita vanhu munyika iyi. Mudamburi anotyaira matruck uye anozivikanwa nezita rekuti Adhala weGonyeti padande mutande. Mudamburi anobva kuzaka kumasvingo uye anoshuvira kuti rwiyo rwake ruchafadza vanhu vazhinji panguva ino yedenda reCovid-19. Ngatidzwe hurukuro yaaita naMavelas Mushanganya uye weStudio 7.
Shungu dzokuda kuimba ndakadzitanga mushure mokunge ndasangana nemwe nyaya yakandinakidza pasocial media ndikainyora ndikazopedzikana ndakuimba ino song inonziyo tiri vaviri mugomo. Yakafarirwa nevanhu vakandikomberedza nemunharaunda yandinogara. Ndakazonyora song inonzi ndaiti based on true story, Jesu anorarama, believe in love, kamwana kamba makapogoshokodo. Ndakafunga kuti ndinyore song inoenderana nekwandinogara kuitira kuti vari kumushawo vaonewo magariro atinoitawo kunzoka dzatinogarawo. Ndakanyora song inonzi Nguwe yandakarereza in 2021.
Chimbo chenyu chitsva chinonzi chii uyezve makafunga kuti muchinyore zvaita sei?
Ndakafunga zvefuti kuti ndinyore song inosanganisa marudzi kunyanyanya rudzi rwedu rwechitema. Song iyi inoenderana nezvekudhakwa inonzi Sidhakwa. Isong yemapiano yandareleasa musi wa13 January 2022. Ndakanyora song iyi mumarudzi akasiyana-siyana kubatanidza marudzi edu echitema kuti tivake Africa yakanaka yakamangwana. Ine marudzi anoti Chixhosa, Shona, Zulu, Setswana, ine 5 languages neChangana. Ndinovimba song iyi ichanakidza the whole world. Ndinokufarirawo Simavi, ndinofarirawo VOA News, inotipakurira News dzakanaka.
Pane vamwe vaimbi vamungati munofarira here uye vaka wani kwa ivo vachibata basa rekuti muzofarirozvo kuimba izvi.
Tinofarirawo muimba anonzi Thomas Mapfumo, Oliver Mutukudzi akatisiya, na Zaka Prince Nox, nevamwe vaimbiwo vakaita sana Alec Macheso, vana Peter Moyo Dewa, vana Obed Moyo, vanoimba Museve nevamwe vakawanda wandawo vatisingadomene mazita. Tinoda kukwazisawo mashofe angu andinoshanda nawo anoti Aaron Aronzo, Mukomba Choto, Mr. Fonzo, Mr. Poshai, Hebet Chirinda, DJ Jaji, Baba V, nevamwe vakawanda wanda.
Uyanga ari muimbi uya ari mutyairi wemagonyeti taurai mudamburi achitaura naMarvelous Musanganya uye weStudio 7 ari muCape Town kuSouth Africa. Ini ndini Jonga Kandemire ndiri muWashington DC.
Soko izika disenda baku VOA Ndebele. Amachono zitovo, sela mugela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
KuStudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Lingali chona njani zilugandaba, hula mugela ngenjabulo emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhla ziku-28 zibandlela 2022 nguChris Dande. Endabeni zethu lamhlanje.
Izikolo kuhle zivule ngoba abantwana sebephenduke okunye. Iningi selibhema selinatha utshwala ukuthi amankazana amaningi bazithwele. Okuyinto ebuhlungu kakhulu leyo ngoba impilo isihle yaphambaniseka ezifundweni zabo. Okunye abazali kumele bancedise abantwana ngezinye indlela ukuze bangachaphazi impilo zabo bakhumbule.
Uhulumende useyekethise iziqondiso ze-lockdown kulandela ukwehla kwenani labantu abathelelwa igciwane le-coronavirus elizweni. Wathi njalo izikolo sokumele zivulwe mhla ka 7 ngenyanga ezayo.
Namhlanje lati basijumile ngoba besazi ukuthi inomination yayisekhanseliwe following court case leyo yabhokothi kumabe nom.
Amadali awenominations court kobulawayo leHarare ahlale namhlanje esamukela amaphepha abafisa ukuncintisa kukhetho lwama-by-elections ezikhundleni zedale lephalamende eziyisithupha ezike zabikwa ngaphambilini ubana kaziyi kuncintiswa. Kuliviki kuhlelo oza Fridays lomculi wengoma zokholo uPhilani Nleya osedume kakhulu ngomculo wakhe eSouth Africa laseZimbabwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Uhulumende uthi ngenxa yokwehla kwamanani abantu abathelelwa igciwane le-coronavirus, izikolo sezizamele zivulwe ngenyanga ezayo mhla ka 7. Osaphethe isikhundla sikamphathi mtambo wezempilakahle uDokotela Amon Murira uthe uhulumende usezayekethisa iziqondiso zokuvalwa kwelizwe eze-lockdown. Embikweni awethule namhlanje uMurira uthe isikhathi sokuvalwa kwelizwe nge-curfew sesizaqala ngehola lika-12 ebusuku kuze kube ngu-5 ekuseni. Uthe lanxa nje ekethisa iziqondiso lezi, abantu kumele baqhubeke begqoka ama-mask ikakhulu endaweni okulabantu abaningi. Kunjalo nje uhlangothi olubona ngezemhloliso olwezimsek luyalandula imbiko esisabalele ezinkundleni zebulenjini ethi impumela yababhala imhloliso ka-grade 7 isikhona. Ngasikhathi sinye iningi labazali lithi selilindele ukuvulwa kwezikolo ngoba kumemetheka kwegciwane le-coronavirus sokunganeno. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Ekhuluma labephephandaba le-Chronicle, isikhulumeli sezimsek unkosikazi Nikki Dlamini ulandule imbiko yokuba impumela yemihloliso ka-grade 7 isikhona. Uma isikhona limpumela yemihloliso, uthi baza kwethula imbiko ngokusemthethweni ozathunyelwa ezikolo bazise njalo abezindaba. Umsekeli kamongameli uMnumzana Constantine Chiwenga osaphethe isikhundla sokukhokhela ilizwe okwamanje ukhangelelwe ukwethula umbiko wokuvulwa kwezikolo. Okwakhathesi abafundi ababhala imihloliso ababuyela ezikolo mhla ka 3 Zibandlela bagqiba imihloliso ngomvulo mhla ka 31 Zibandlela. Umnumzana Thawungana Ndoro, isikhulumeli sogatsha lwezemfundo, uthi baphakathi kwamalungiselelo okuvulwa kwezikolo.
Preparations for the opening of schools are going ahead as I am speaking, and parents and guardians should do well to assist in the provision of face masks, knowing that face masks now form part of the school uniform of our learners.
Amalungiselelo okuvulwa kwezikolo ayaqhubeka. Abazali kumele bancedise ukuthi badingele abantwana ama-mask ngoba aseyingxenye ye-uniform. Kumele bazilungiselele ukubhadala indleko zesikolo ukuthi bengathwali nzima izikolo zingavulwa. I-COVID-19 siyilungiselele njalo sikhangele umumo esiphila kuwo.
Unkosikazi Kentucky Dube ngomunye wabazali abathi isimo se-COVID-19 sesinganeno. Ngakho-ke akusadingeki ukuthi izikolo ziqhubeke zivaliwe.
Sesikhangelele ukuthi izikolo zivule. Sibona labantu ababanjwa yi-COVID-19 besehla kulezinsuku. Dathi sesikhululekile ukuthi abantwana babuyele esikolo. Ubhubhani lolu lusathehem. Sikhangelele ukuthi aluba uhulumende uyathi abantwana bahambe nsuku zonke esikolo ukuze bengalahlekelwa izimfundo njengalokho okwenzeke kumnyaka ophelileyo.
Unkosikazi Sithandazile Mabhena, isakhamuzi sakoBulawayo olabantwana abafunda kubanga eliphansi, uthi ababuyele esikolo abantwana ukuze bengalahlekelwa kakhulu lonyaka njenganyakenye.
Ukuvula kwezikolo sekusiphuzele ngoba abantwana sebekhula kuphela ezindlini, okuyinto yobuhlungukile njengabazali ukuthi imfundo yabo lekusasa yabo isiphazamiseke kakhulu. Isifiso sethu ngesokuthi bahambe esikolo nsuku zonke ukuze bayekhava isikhathi asebesichithile behlezi ezindlini ngenxa ye-COVID-19.
Unkosikazi Thandeka Msipha, isakhamuzi sakoBulawayo, uthi ukuhlala kakhulu emakhaya sokubangela ukuthi abantwana bagcine bephatheka okungabaphambanisa elakusasa labo.
Izikolo kuhle zivulwe ngoba abantwana sebephenduke okunye. Iningi selibhema selinatha utshwala ukuthi amankazana amaningi bazithwele, okuyinto ebuhlungu kakhulu leyi ngoba impilo isihle yaphambaniseka ezifundweni zabo. Okunye abazali kumele bancedise abantwana ngezinye indlela ukuze bangachaphazi impilo zabo bakhumbule ikusasa labo.
Kuphetha usuku lwayizolo, ugatsha lwezempilakahle lukhiphe umbiko wokuba balikhulu namashumi amahlanu lantathu, i-153 ababanjwe ngumkhuhlane we-COVID-19 kwabhubha abathathu, i-3. Asebehlabe ijekiseni yokuqala yokumelana lobhubhane lwe-COVID-19 bayizigidi ezine lenkulungwane ezingamakhulu amabili laphezu kwengxenye, i-4.2,055,799. Kuthi asebehlabe amabili bayizigidi ezintathu lenkulungwane ezingamakhulu phose amathathu, i-3,285,803. Asebehlabe amajekiseni amathathu bazinkulungwane phose ezingamashumi amahlanu, i-48,966. Ngimele iStudio 7 yakoBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Idale le nominations court lakoBulawayo lihlale namhlanje e-Trade Court Magistrate Court lisamukela amaphepha abafisa ukuncintisa kukhetho lwama-by-elections ezikhundleni zedale lephalamende zabamela inkulumane lephumula. U-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekoBulawayo.
Lezi zikhundla ngezinye zeziyisithupha zababengabebandla le-PDP elalikhokhelwa ngumnumzana Tendai Biti ezike zanqunywa ngaphambilini ngumthethwandaba owe-High Court ukuthi kaziyi kukhetho lwama-by-elections lolu, kodwa kuphinde kwaphuma esinye isinqumo somthethwandaba munye uphikisa isinqumo sakuqala esiyiso esikhokhele ukuba ababona ngezokhetho abeZimbabwe Electoral Commission iZEC bagcine behlala njalo elinye idale namhlanje nomination court. Unkosikazi Sichelesile Mahlangu ngomunye wabathi benelisile ukuphanyeka amaphepha edalele nomination court ukuze ancintise kulolu khetho.
So namhlanje kwenzakalayo ukuthi sesizo file ama papers ethu enomination court silindele umhla ka 26 March lapho osokuzangqikelana khona ama parties amaningi achiyene. Okwenzeka high court kuyethusa ngoba i high court ayisoze inike isinqumo namuhla. The same high court futhi kusasa izike isigugulile leso sinqumo. Kuyethusa kuma dali ethu ukuthi kathi sokusenzakalani kulahleka ngapi. Kodwa ke asazi ukuthi khona ukhaba kwenzayo kuza kusiza basikisa ngathi
bayinilunga lenkulumane waxosha edale lephalamende umnumzana Phulu kucaca ngomunye njalo babenelise ukuphanyeka amaphepha kuleli dale namhlanje
manje sizofayela amaphepha enomination code le ezwe egazette yobusuku abantu belele kuyasijabulisa ngoba sizawina esingene ephalamende siyisisisi ngoke eziyelo so kunokhana kulithuba elikhulu lapho kakhulu.
Umnumzana Kwanele Hlabangani umkhokheli welinye lamabandla aphikisayo ele Republican Party of Zimbabwe uthi isinqumo sokuhlala kwe-nomination court namhla kuqondile.
Namhlanje lathi basidumile ngoba besazi ukuthi i-nomination yayisikhanselile following i-court case leyo yabhlokha ukuthi kumale nomination. Kodwa thina njengebandla le-Republican Party of Zimbabwe i-RPZ silawo amalunga azamela kulolo khetho ngikhuluma kunje babhizi nje kade sibazafaka amaphepha. Owasephumula ngu-Stanford Nyoni, owasenkulumane ngu-Gregory Ncube. Kuyasijabulisa kakhulu ikokutshengisa ukuthi umthetho ukhona eZimbabwe ukuthi wonke umuntu ulalo ilungelo lokuthi nxa esiya enkantolo aphiwe ithuba lakhe. Ngithemba bakukhangele ngendlela yalandela umthetho.
Umnumzana Tigere Dendere obemele ibandla le-United Democratic Alliance e-nomination court uthi bazamelwa nguntando yenkosi Ndlovu ephumula loTiribangani Ndarowa enkulumani.
Ebandleni lethu namhla silo uNtando yenkosi Ndlovu MP wephumula lo Tiribangani Ndarowa MP wenkulumani. The nomination so far it has been okay. We've seen no problem so far. Eyanamuhla ngiyabona ngani right. Okwakathesi asikabi neproblem. The candidate is about $50.
Ama-by-elections la ayemele aqhutshwe ngomnyaka ka 2020 kodwa ngenxa yokuqhamuka kwe-COVID-19 amiswa ngabezeki. Aseza qhutshwa ke mhla ka 26 Mbimbitho lonyaka njalo kukhethwa amalunga edale lephalamende lamakhansila abaxoshiswa ezikhundleni ngabamabandla abalisa i-MDCT le-PDP ngoba basebe kubandla le-MDC Alliance lona eseliguqule ibizo selizibiza ngokuthi Citizens for Coalition Change CCC. Ngimela iStudio 7 yikobulawayo eTrade Court Magistrate Court Nomination Court ngingu-Anastasia Ndlovu.
Lokhu sikudaba lunye idale le-nominations court lamhlanje eHarare lalo lamukele amabizo abantu abazancintisa kukhetho lwama-by-elections eKambuzuma laseHarare East. Kukhetho luzakwenziwa mhla ka-26 Mbimbitho. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare. Umkhokheli webandla le-MDCT umnumzana Douglas Monzora uthi usexotshe unkosazana Thokozani Khuphe ebandleni. Ukhuphe yena ngeviki edluleyo wazise ukuba usebumbe icele lebandla leli esithi ngoba uMonzora usezithi ngumkhokheli webandla le-MDC Alliance. Ekhuluma lentatheli zindaba lamhlanje eHarare uMonzora uthe ukhuphe wayengwa ngamalunga ecele lezanu PF elithiwa iG40 ukuthi aqeqebuke kubandla leli akhokhele elinye icele. Uphinde wathi banethemba lokuthi bazanqoba kukhetho lapho athi benelisa ukufaka amalunga afika isilinganiso esifika phose ikhulu ekhulwini 90%. Kukhetho lokudinga amalunga edalele ephalamende uthi njalo kukhetho lokudinga amalunga amakhansile benelisa ukungenisa abazamela ibandla abayisilinganiso esifika phose amachumi ayithoba minwe mbili 77%. Sixoxele isikhulumeli sikankosazana Khuphe umnumzana Ntando Ndlovu.
loko okuthiwa umonzora lizaba nje ngoba uZulu weZimbabwe yakwazi ukuthi mhla ka 3 January umonzora wabhalizethi wathi senze ibandla elitha elithiwa iMDC Alliance la uLucia Madibenga. So ke kangeke akwazi ukuthi axoshe umuntu oyikho kubandla lakhe. UDokotela Khuphe umile kuMDCT yena umonzora senze okunye okulibandla okuthiwa iMDC Alliance. So ngokunjalo akula ndlela ukuthi umuntu okwelinye ibandla axoshe umuntu okwelinye ibandla. Umonzora nje uyazisomela nje ukuchaza labo esingathi ngama handlers akhe ngesilungu.
UMonzora uphinde wathi yena ukukhanya uNkosazana Khuphe wayengwa ngabantu be G40 ukuthi athathe inyathelo alithathayo. Lithini lina ngalokho?
Lezi zinkulumo zobula zika baba uMonzora ngoba siyakwazi ukuthi akhulume nge G40 ufuna uzwelo kuma handlers akhe. Kodwa lokho asoze kwamunisa nje ukhetho ngoba siyakwazi ukuthi mhla ka 26 March zaba lokugedla kwamazinyo sedliwe okuyangisayo kakhulu ngoba labo adinga uzulu labo kabavoti kuma by-election alandelayo. Siyakwazi ukuthi uDokotela Khuphe umuntu oyifounder member ye-MDC kajoyina nge-MDC izulu njengaye uMonzora. Ngokunjalo kadingi ukuthi azuze i-advice kumbe amacebo evela kwabanye abantu. Yena ngokwakhe uDokotela uzicabangela izinto azi-implemente. So ke kahendlwa ngabanye abantu njengaye uMonzora.
Ungasitshela ukuthi udaba lwebi izo lebandla lizaluhambisa yini emthethwandaba kunye lodaba lwemali esizwa kuthiwa izahamba ku MDC kaMonzora lina lizathatha amanyathelo ba
kasila kuthandabuza la kancane ukuthi ibandla le MDCT lizalwela igama lalo njalo lizalwela imali okumele liyithole under i political parties finance. UZulu uyakwazi ukuthi uMonzora swavule kulibandla okuncane okuthiwa yi MDC Alliance ngokunjalo kasaqualify ukuthola imali ye political parties finance. Sikhangelele ukuthi uhulumende weZimbabwe laye ayenze into esemthethweni atengise equality, impartiality le fairness eku distributeni imali le ye political parties finance. Okwesibili uMonzora nje lapha ukhuluma nje izaba uma ngaye ethi khona yena uzavimba iMDC ukusebenzisa igama lakhe. Igama elithi MDCT ngamabala aku alphabet njalo uMonzora kasiyo umnikazi wamabala aku alphabet.
Umnumzana Ntando Ndlovu isikhulume lisikankosazana Thokozani Khuphe umkhokheli wecelele MDCT ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekwaBulawayo. KuLife Talk lamhlanje sikhangela amalungiselelo amabandla ezombusazwe kukhetho lwamabhayi elections oluzenziwa ngombimbitho. Sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Uhulumende wele South Africa usekhuthaze zonke izizalwane zakwamanye amazwe eziselizweni ukuthi ziphatheke kuhlelo lokubalwa kwabantu olwenziwa ngonhlolanja, kodwa ezinye izizalwane zeZimbabwe zithi zikhathazekile ngalesi saziso. UThuso Khumalo siphala oludaba eseJohannesburg.
Umsekeli kaMphathintambo ofisini kaMongameli uNkosikazi Thembisi Weya utshela bezindaba ukuthi wonke umuntu ozabe selizweni kusukela mhlaka 3 kusiya mhlaka 28 Nhlolanja kuzamele abe ingxenye yohlelo lokubalwa loba uyafuna kumbe akafuni. Wonke umuntu kuzafuze aphendule imibuzo edlula ekhulu eyingxenye yolwazi oludingwa uhulumende ebantwini.
We also want to reaffirm and reassure South Africans.
Sifuna likhulume iqiniso ngakho konke elikubuzwayo ukuze sithole umbiko weqiniso.
It is not going to be given to any state agency.
Wakhokhela ofisi yezibalo uMnumzana Lisenga Maluleke uthi asikho isizathu esizakwenza ube nomuntu ongabalwayo ugoqela lozalo sebhasini ezidlulela esiye elizweni lakhe loba ezokwethekela.
Our field workers will be out there to reach out to everyone who finds themselves within the borders of South Africa.
Asilandaba ukuthi uselizweni ngokusemthethweni loba hachi, kodwa wonke umuntu kuzafuze ebahandwe.
Status in South Africa, so I don't want to be counted, get counted, legal or illegal.
Labo abalama permit aphelelwa isikhathi bathi loba yina bayipha kulolihlelo iza kwenza ukuthi kube lula ukubalandelela nxa isikhathi somusa abasiphiwe kumaphemithi abo asemisiwe ukusebenza sesiphelile. Ngesinye isizalwane seZimbabwe esingathandanga ukuvezwa igama sithi kubukeka kungaba lobungozi ukuphatheka kulo hlelo.
ngoba sinje siyesaba nje ukuhlala la eMzansi Afrika. So mase besithi thina siyabalwa, asazi ukuthi babala ukuthi bebekwazi ukuthi kulabantu abangaki eSouth Africa, or babala ukuthi bebekwazi ukuthi thina ama foreigners sihlala kuphi. Ngoba vele kunje sihlala sisesaba. So kuzoba nzima kithi thina abantu bangaphandle ukuthi nathi sibalwe lathi njengama South Africans la, ngoba asikwazi ukuthi le information iyapi, ngoba sihlala vele sisevalweni.
Kodwa ke uhulumende uthi konke kuzakhulunywa ngabangena kulolu hlelo kuzasetshenziswa kuphela ehlelweni lolu, hajhi kwezinye indawo. Iningi lezalwane zeZimbabwe bathi sebephila ngokwesaba eMzansi, njengoba sekule qembu le-Operation Dudula elihamba lizingela abokuza kuthiwe ababuyele kubo. Bathi bakhathazekile njalo langokwanda kwenani lenkokheli zezombusazwe ezijojozela ukuxotshwa kwabo. Uhulumende wele South Africa uthi uzasebenzisa indlela ezintathu zokubala abantu bonke elizweni, okuluhlelo oluzakwenziwa iofisi yezibalo e-Statistics South Africa. Abafuna ukutshayelwa ucingo kuzafuze babhalise. Lapho ke abenelisa ukungena ebulenjini be-internet, kuzafuze bangene baphendule yonke imibuzo ephathelene lokubalwa lokho. Kuza kuba lezisebenzi zikahulumende ezangena indawo zonke elizweni zibala labo abangabhalisanga. Mele Sutho 7 Johannesburg kwele South Africa, nginguThuso Khumalo.
Kwezemidlalo. Isipunepune amaqembu omdlalo enguqu adlala esigabeni se-Premier Soccer League edinga abadlali abatsha phambilini kokuphenduka kwemidlalo le enkundleni zemidlalo ngenyanga kaNhlolanja. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njangi usipha lolu daba ngokugcweleyo ekubulawayo.
Isikhulumeli seqembu le-Highlanders uRonald Moyo, onguye ophethe isikhundla sika-Chief Executive Officer weqembu, uthi bayazizwa izikhalazo zabanye abalandeli balo ezokuthi liphe ithuba abadlali abasakhulayo, kodwa bona bathenge abadlali abangaphathisa iqembu ukuba liphakamise isicoco se-league lonyaka.
Thina kodwa njengeqembu, I think sikhulumile siqala nje ukuthi sikhangelele ukuthatha i-championship. Ngibona ngani lathi siyabe singabangafeli ebafaneni, ukubana sithi sesikhathini esinje sesidlale 3 games asinqobi. Singabantu abakhangelele ukuthatha i-championship, sesihamba siyathatha umfana kuBhoso 90 simlethe lapha sikhangelele asinike ama-results. I think siyabe simfaka i-pressure engekho necessary. So yikho siphume phandle sadinga bona lawa esingathi thina ngama-players anexperience.
Iqembu le-Highlanders selithenge umgadli uStanley Ngala kanye lomdlali wenkabeni yenkundla uRaman Kutanzira, bobabili abakade bedlalela iqembu le-FC Platinum kanye lonozinti uRafael PTC obe kuqembu le-Triangle. Abafana beBhoso kabaqalisanga kuhle imidlalo ye-league njalo bahlezi endaweni yesithathu usuka emsileni weNgalane belomhlomelo owodwa ngemva kwemidlalo emithathu. Emsileni weNgalane kule qembu leBulawayo City lalo elilomhlomelo owodwa njalo umqeqeshi weqembu leli uPhilani Ncube laye uthi udinga abadlali abalesipiliyoni ukuze kuphuke engalaneni.
Okufunakala lesibili yi-experience ku-Premier. Singaqala siwakhalela sibili ama-junior, abantu abajunior abancane, kodwa kula nto esiyabe siyenza kulesikhathi kumele sibajikele mbijana 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 ama-junior la ezibe rayi.
Kumaqembu akoBulawayo leBulawayo Chiefs kilo liqale kuhle kakhulu njalo lihlezi endaweni yesithupha ngemva kokuba lidlale imidlalo emibili. Leli qembu ngelinye lamaqembu amatasatasa ngokuthenga abadlali abatsha njalo unobhala jikelele walo uDumisani Mantula Spanda uthi lo nyaka bazoncintisa ukuphakamisa isicoco se-league.
Angiyeke ngithi sisikhangelile ukuthi siphakamise isicoco nokuthi sizasiphakamisa, kodwa engingakutsho ukuthi nxa siliqembu kasikho laphana ku-league ukuthi sigcwalise amanamba ukuthi amathimu angu-18 sikhona kuligi ukuthi lathi sidlale ithuba lokuthi siyithathe ligekho, kodwa ngiyitho ukuthi sizayithatha. Engingakutsho ukuthi lonyaka ende lonyaka abantu bangakukhangelela ukuthi sizaba silwisana lokuthi singalahleli eceleni. Lonyaka sikhona khona phana lathi lapha abanye abakhona.
Iqembu le-Chiefs lithenge abadlali abagoqela u-Obadiah Tarumbwa, u-Obrel Chirinda, u-Perfect Chikwende kanye lomdlali odabuka elizweni laseGhana u-Dela Akoli. Inhlanganiso ye-Premier Soccer League ikhuphe umbiko ensukwini ezedlileyo isazisa uZulu ukuba imidlalo ye-league izaphenduka mhla zili-12 kuNhlolanja ngemva kokuba imiswe kudedelwa i-KF Letisimusi kanye lemidlalo ye-Africa Cup of Nations. Ngiyimele i-Studio 7 ngoBulawayo, enguJoseph Njanji.
It was a Friday, my darling.
Mbuli ngeviki uhlelo Woza Fridays nomculi wengoma zokholo uPhilani Leya wasedume kakhulu ngomculo wakhe eSouth Africa laseZimbabwe yena ecula eseBhilitane. Asizweni exoxa lomsakazi weStudio 7 uEzra Chisa Sibanda.
Uphilane ungene wacacada kwezomculo. Kuba kuhle ukuthi abalaleli babeyazi imbali yakho ngamafitshane Vukanleya.
Izalelwe eBulawayo, which means ke ukukhula nje lasesikolweni. Ngitholakala kulezo ndawo ugrade 1 saku 4 ngamenzo la eGwanda ngasensuka ke ngisiza ePopoma ngangena khona eGambu Primary School from grade 4 to grade 7 secondary school ngayeqala ePlumtree eDombodema uform 1 to form 2 ngisiya eGwanda Flapus Way eWanezi secondary school ngaqedela khona form 3 lo form 4
Kadazile elehloko esithi Psalm 23 lenye ethi sihamba loJesu uPhilane njengabaningi waqala uhlabela esecaweni
kwezokucula ngaqala ngisasemncane ngicula esontweni lapha esikhonza khona labazali but professionally ngiqale last year ukwenza i-first gospel album yami ngisebenzisana lojaha okuthiwa nguProsper Kupro Max Studios yena ebese kwela se South Africa eRandi.
Studio 7 nxa usanda kuthola mlaleli nguPhilani Leya ocula ezokholo. Abadala bathi indlela ibuzwa kuba phambili, wena bakhona yini abakuncedisayo Philani?
Madlela ngathi ngikhula ngangikwazi ukuthi ukwenza imusic ngiyakwanisa ngoba yimenze lo ngisebenza lo Prosper yime ongu-producer yimo engenze yonke into. So but wanginika nje amandla ngama-interviews akho ukuthi ngikhona lami ukuthi ngiyenze le nto. Hhayi ngumuntu wangisiza kakhulu.
Kati zilomona balaleli yekela umparanga leya phose izwi lokugcina engahambi atho ukuthi umculo wakhe ningawuthola nga.
Ngicela ukubonga bonke eseke banilandela abangenileyo ku-YouTube page yami basubscribe abalike. Abafuna i-album liyatholakala kuwonke ama-digital platforms afana labo Spotify labo iTunes and many more. So ngiyabonga lonke esekelana landela, ngiyabonga.
Bese kwethezelo Philani Leya uhlelo waza Woza Friday esibusisa ngomculo wakhe wengoma zokholo mpela viki entekeni lonke igama lami ngeza Chisa Sibanda.
ehlukani kesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Uhulumende usekethise iziqondiso ze lockdown esithi inani labantu abathelelwa igciwane leli selehlile. Amadale nominations court kobulawayo leHarare ahlale namhlanje esamukela amaphepha abafisa ukuncintisa kukhetho lomabhayi elections. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi libe lempela sonto elithukela. Asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.